Vamanga guavanoti, chinangwa chavo, chaita chekuti Zimbabwe, itange kudyidzana nedzimwe nyika. Kunze kwemisangano nevatungamiri venyika, Vamunangagwa vanotiwo vakasangana nevemabhizimisi vakavakurudzira kuti vauye kuzotanga mamwe mabhizimisi muZimbabwe uye kushanyira nyika iyi. Vanotiwo misangano yavo yakafamba zvakanaka uye semaonero avo Zimbabwe yadzokera mugungano renyika dzepasi rino ichipuwawo chiremerera. Zimbabwe yakawanawo rutsigiro rwakasimba kubva kumutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vanova sachigaro weAfrican Union. VaKagame mumashoko avo kuUnited Nations vakati Zimbabwe yainge ichida rubatsiro kubva kunyika dzepasi rino.
MuZimbabwe zvakare nyika iyi iri mugwara rakanaka panyaya dzebudiriro, asi inoda rubatsiro nekurudziro kubva kunyika dzose dzepasi rino.
Asi vachitaura kumucheto wemusangano uyu, munyori anoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica vaTibonagi vakati Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yakaita seIPA nePOTA, uye vakatiwo Zimbabwe inoziva zvairi kutarisirwa kuti iite neAmerica kuti nyika mbiri idzi dzitange kudyidzana zvakare. KuUnited Nations kuri kubudawo nyaya yekuti zvinhu munyaya dzekurwisa chirwere cheruvimbi kana kuti TB haina kumira zvakanaka. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations amai Anna Mohammed vanoti pagore mari yekurwisa chirwere ichi iri kushomeka nemadhora anosvika bhiriyoni 10.3. Zimbabwe pari zvino iri kutatarika kuwana mari yekutenga mapiritsi ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe dambudziko riri kubudawo kumusangano weUnited Nations inyaya yekuti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana masere nemakumi maviri nerimwe kana kuti 821 million kana kuti munhu mumwe chete pavanhu vapfumbamwe anoziya nenzara. Vakawanda vakatarisana nenzara vanobva kuAfrica nekuSouth America. Nzara inonzi yatove nemakore matatu ichiwedzera munyika dzepasi rino. MuZimbabwe vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana vakatarisirwa kusangana nenzara gore rinouya nekuda kwemhepo inonzi El Nino iyo iri kutarisirwa kukanganisa kunaya kwemvura kutanga mwaka uno kusvika unotevera. Musangano weUnited Nations uyu uri kupera musi wa5 Gumiguru, vatungamiri venyika vachitaura mudare reUnited Nations General Assembly uye vachiitawo misangano kumucheto wemusangano mukuru uyu. Imwewo nyaya yakasumudzwa kumusangano uyu ndeyezvinotarisirwa neUnited Nations kuti zviitwe nevechidiki. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vanoda kuti sangano ravo risimbise kushanda nevechidiki ava vanosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 bhiriyoni pasi rose. Kuita izvi vaGuterres vanoti kodzero dzevechidiki dzinofanira kuremekedzwa uye vachiwaniswa mikana nemabasa. Ndakamirira Studio 7 muNew York, ndini Blessing Zulu.